Zimbabwe Electoral Commission inongo shanda nemutemo munyika unotenda kuti ite ma regulations akafanana wa nekudaro yakaona zvakafanana kuti munhu anoda kuita MP anofanira kuwana nomination fee inosvika $1,000 uye anoda kuita president weZimbabwe anofanira kuita nomination fee inosvika $20,000. Ukatarisa hatina kusiyana kune dzine munyika, uye chimwe chakonzeresa zvakadaro nyaya kuti munyika muno matina anoregister kana kuregulata mapolitical parties, kureva kuti hapana munhu wese anongogona kungopinda chiro paada kukwidza, anoda kukuti zvinodikanwa kuti kukwidze zviri nyore. Asi katisa kune dzimwe nyika vanovaiti uku kuti kunyore semuregister sepolitical party vane marequirements ava munofanira kunge makaita. Izvi zvakare chekuita president ndozviripo, hatina chinhu chiswa chatwa nezeki nokuti mafees angagara aripo asi angovandudziwa chete.